Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 14 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare redzimhosva rawana nhasi mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaJob Sikala vasina mhosva. Sangano reWorld Food Program rinoti veruzhinji vanogona kuziya nenzara munzvimbo dzakawanda munyika kana rakashaya mari yairi kuda kuti rikwanise kupa vanhu ava chikafu. Mutungamiri weMDC wekutanga Mushakabvu Morgan Tsvangirai vanorangarirwa nhasi zvichitevera kushaya kwavo makore maviri apfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti hurumende inofanirwa kutara madhora zviuru zvitatu nemazana manomwe semari inotambirwa nemushandi wepasi pamwedzi kukundikana kwayo vashandi vanozopinda migwagwa vachiratidzira. Sangano revashandi iri riri kukurudzirawo kuti hurumende ishandise mari yekusouth Africa yerand semari ingangoshandiswa munyika kukundikana kwazvo mari dzevashandi dzowedzerwa. Izvi zvinonzi zvakabuda mumusangano weGeneral Council yesangano iri wakaitwa nemusi wechitatu muHarare. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti pari zvino vashandi vari kunonga svosve nemuromo nepamusana pekuti vashandirwi havasi kuda kukwidza mari dzemihoro yavo ivo vashandi vachiona nhamo nekuti mitengo yezvinhu iri kungokwira zuva nezuva. Zvichiendwa nemapoka emakambani, vashandi vakawanda vari pasi vari kutambira mari dziri kunzi dziri pakati pemadhora mazana manomwe pamwedzi nemari dzingangoendawo kumazana maviri nemakumi matatu. Mwedzi uno hurumende yakatara mari dzevashandi vemudzimba ichiisa mushandi wepasi pamadhora zana nemakumi mashanu nemasere pamwedzi emari yemunyika. Ngatinzwe hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
General Council yakatingati reconfirm kana kuti kusimbisa position yayo yokuti nyaya iri munetsa muno muZimbabwe inyaya yecurrency. Asi hurumende kana ichiti vakwanisi kudzokera patange takamira sekutanga pachiti havagoni kuti chitore ine mari inotibatsira ingava irandi because ndiyo iri nani. Zviri nani kuti mari dzevashandi iwedzerwe. Pane maideas kana kati pfungwa dziripo dzange dzakaiswa ndariro dzokuti vashandi sezvo vakatorerwa mari yavo tingati purchasing power kati kukwanisa kurarama kwavo nekuchinjwa kwemari, tinoristora sei kana kuti kudzorera pavange vari kusati kwachinjiwa mari. Saka vakasimbisa kuti mari dzevashandi ngazvidzorere padzange zviri muna August 2018.
Tiri kunzwawo kuti makasunga mumusangano iwoyo kuti mari inofanira kunge ichitambirwa nemushandi wepasi inofanira kunge iri $3,800 pamwedzi. Mungatudza kuti makasvika sei pamari iyi kana chiri chokwadi?
Ichokwadi izvozvo haisirizvo tingati takasunga, asi takati ndiyo proposal tingangoshanda nayo iyo zvino. Iprobe yakauya nehurumende ichiedza kuita break the impasse kana kuti kuyedza kuyananisa iyo proposal yakazouya eMinistry of Finance.
Saka hurumende yakatadza kutambira zvamuri kudai matanho apa hamunozotora.
Tingati chisungo chekupedzisira pamusangano kuti sezvo hurumende yakaratidza kuti inoda kukonsulta cabinet, ngatingonzwa kuti cabinet ichati kudii nezvazvo. Kana tripartite negotiating forum isina kugadzirisa gaka vatiri, isisu tisine kodzero redu sevashandi remuconstitution, zvekare remulabor act, kuti kana zvanetsa tinoshandisa masimba edu. Masimba edu ndokuti tinoramba mavasi.
Vanga vari munyori mukuru wezctu vajafet Moyo vari parunhare muHarare nestudio 7. Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti veruzhinji vanogona kuziya nenzara munzvimbo dzakawanda munyika kana rakashaya mari yariri kuda kuti rikwanise kupa vanhu chikafu. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau muHarare nhasi, mutevedzeri wemukuru weWFP kana kuti Assistant Executive Director Muzvare Valerie Gwaneri, avo vanga vachishanya munyika, vati vanhu vakawanda munyika vakatarisana nenzara yakakomba sezvo mvura isina kunaya zvakanaka mwaka uno kuburikidza nekushanduka kwemamiriro ekunze. Muzvare Gwaneri vati sangano ravo riri kushoterwa nemari inodarika mamiriyoni zana emadhora ekuamerica kuitira kuti rikwanise kupa chikafu vanhu vakatarisana nedambudziko renzara zvikuru sei kumaruwa.
So if we just look at Zimbabwe, our overall requirements for the next 6 months are about $212 million. Within that amount, we have a shortfall of $103 million for our operations over the next 6 months. This includes the needs to...
Kana takatarisa Zimbabwe chete tinoda mari inoita madhora mamiriyoni mazana maviri ane gumi nemaviri pamwedzi mitanhatu iri kutevera. Pamari iyi tiri kushotirwa nemari inoita mamiriyoni zana nematatu kuitira kuti tikwanise kuita basa redu mukati memwedzi mitanhatu iyi. Izvi zvinosanganisira kuwedzera kubatsira vanhu nechikafu pamwe nekuti tisimudzire chirongwa chekuti vanhu vakwanise kubuda mumatambudziko avanawo.
Muzvare Gwaneri vati kunyange WFP iri kubatsira mhuri dzemumadhorobha dziri kutambudzika nemari yekuti dzitenge chikafu, chave kunetsa ndechekuti zvinhu zviri kukwira mitengo zuva nezuva, zvave kuita kuti mari yavari kupa vanhu ava kuti vabatsirikane isakwane kutenga zvakawanda. WFP iri kupa madhora ekuamerica mapfumbamwe pamunhu mumadhorobha pavanhu vanenge vaonekwa kuti havakwanise kuzviraramisa.
Given traditional patterns of supply and demand, with a shortfall in supply, prices go up, and so often...
Pakatariswa kusiyana kwekudiwa nekuwanikwa kwezvinhu, uye kusakwana kwazvo pamawanikirwo azvo, mitengo inenge ichikwira, saka nekudaro nguva zhinji zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichida kutengwa nevanhu havazokwanisi kuzvitenga.
Vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru vanoda rubatsiro rwechikafu muZimbabwe. Pavanhu vari kukwanisa kubatsirwa nechikafu neWFP munyika yose, panosara paine mamiriyoni matatu nemazana matanhatu ezviuru vanofanirwa kunge vachibatsirwa nechikafu nehurumende pamwe nemamwe masangano anobatsira asiri WFP. Gurukota rezvekurima vaParents Shiri vati sezvo mvura isiri kunaya zvakanaka zvinoita kuti nyika ive nenzara, varimi vanofanira kurima mbesa dzisingade mvura yakawanda kuitira kuti vagokwanisa kukohwa.
Saka isiri kuti munhu wega wega ari kuruzevha ngati rimbeswa idzi ringave remhunga remapfunde rerukweza. Takafamba tichishambadza tichipa vanhu mbeu gore rino, takatoti mbeu yacho tiri kupa mahara. Takaisa mbeu inokwana 16,000 tons inofanirwa kunge ichitipa 1,600,000 hectares. Ndokunge mafama ateerera unyanzvi hwatakawana kubva kunana mazvikokota.
Asi mumiriri weNoton muparamende Vatemba Mliswa vati hurumende inofanira kubhadhara varimi zvakafanira zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo kuitira kuti vanhu vasaziye nenzara.
Ndiri kunzwa chekutanzania chekutengwa 500 tons, $500 per ton. Isusu varimi kuno kwari kupiwa mari? Hawa kupuwa mario. Saka government kawa. Isao mari ya kanaka. Okay. Even 390, 290 hawa isa pachibagi. Wanwano rima chibagi. Really good government itenge kunze kuna na Tanzania. Isu tichiri mamuno mchithithi chama GMO. Chibagi chino vokatiza ti GMO on non. Saka government inekudra kuti producer price yevari miwese su wanwano rima. Ngawa taore eli kutuwari na wapinde. Musizi na wachizi ya kutichapu wa mari ya kanaka. Unweza nori machibagi ni kuti price ya kanaka. Asikana price na kunaka. Tudoti nite iye tuwezi warima. Wana kupiwa futi za kata. Mari za fana ungo wachipiwa. Wachitutiru. Pane mari za wakawana za chibagi. So murimano pinda. Okay. Asina shungu za kurima.
Nyanzu mnya za kurima. Zinote Zimbabwe esati ya mbotari sana ni nzara ya kete seye ruwendo ruuno. Uye zinote arisira kutu uanduwe vanu vachada rubatsiro gorerino. Ucha kuira kudarika pa uuri parizino. Sezu vanu vakawanda vachata za kuita gora kanaka. Ndaka mirira Studio 7 Muharare. Ndini Thomas Chiripasi.
Veru shinji varu kutambira zvakasiyana danu rakaitwa na hurumende rekushandisa makupo ni pakutenga upfu senzira yekupedza uori uri kuitika munyaya dzeupfu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugaro wemuchinoye vaIsrael Nyandoro vanzvinyaya yekushandiswa kwemakopona isitsva sezvo yakatomboitwa kumashure paupfu mafuta ezimotokari nedhizeri rekurimisa asi zvakaramba.
Exercise yemakuponi. Atia kutanga kuiona nasi. Takaiona ku command. Takaiona ku fuel. Ma coupons, I don't think is a solution. The issue of coupons and singa kuti inoshanda. Because it needs more manpower. How will you target the elderly? Tinova target sei.
Vanyondoro vanoti mushonga hakusi kupa vanhu makoponi asi kuwanza upfu pamwe nekuongorora kuti upfu uri kuenda kuvanhu here.
The solution is zvinhu zvinofanira kuitwa monitor. You see right now tripa okay chinoi. These people have been here since 7:30. The delivery yauya hapa kuseni kuma 8 motokari ikaenda. Up to now hapana munhu atapuwa upfu. Which means kuti munhu ambotenga upfu kwa N Richards acha dzoka futi pano. Ma suppliers aya matinotenga umu. Ngavati iwo upfu ukauya in no time wo distribute kana wapera wapera.
Izvo zvatsigirwa nakanzura wemuward 4 vaBrighton Misha avanoti kuunza makoponi kupererwa kwehurumende vachiti zvakamboedzwa pamafuta emotokari asi hazvina kushanda.
Government yapererwa ngaibude pachena yatsvaga vanobatsira batsira asina koponi hadye sata.
VaMisha vanoti hurumende ikashandisa makanzuru kutsvaga vanhu vasingakwanise kutenga upfu pamwe zvingashande sezvo vari ivo vanogara nevanhu.
Wozi sisi makanzera tichozi ya kutambudzika nogarika kwavanhu mamisha. Makanzera ari kuedhe nari kurawo kwetsva nemakanzera. Anonoona kuti anene ndeoda kupiwa koponi kuwadi ikoko ndiani vasina kuenda nekuna kanzera akapiwa confidence neirectorate yemusha imomo. Vakauya vakachibvunza zvinobuda. Wozi sisi tinozi ya kutambudzika nogarika kwavanhu muwai kuti zvati pamba apo pane nzara mwana yapinde chikoro apo panosenzwa apa pasenzwe makanzera zvanozi. Anometa ndikanzera kwezano NDT Alliance kuziva kuziva.
Asi mumwe mugari wemumusha wechikono hono John Marava vanoti makoponi akanaka sezvo vanotambura vachikwanisa kuwanawo upfu uhwo vanoti hwave kuvadhurira.
Ndinoona kunge chinhu chakanaka but vanofanira kuvandudza mazita kana kuwedzera mazita evanhu vanofanira kubatsirwa nechirongwa ichochi. Mastai ayo vanofanira kuwedzera vachisowo vanhu emutauni kuti vakwanise kubatsirika nekuti imo mutaone macho mane nhamo futi vanhu vari netsiko pachikafu. Zvinhu zvakanaka but zvinoda kuti zvowanikowo vanhuwo vakarurama vanokwanisa kuzozviitawo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchitwa vanoti zviri kuda kuita hurumende hazvina musoro sezvo vanhu vakawanda vave varombo kunyange vanoshanda havasi kukwanirwa nemari dzavanotambira idzo dzisakwane kutenga zvekudya. Asi gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti hurumende yatora danho iri senzira yekupedza uori huri kuitika pakutengeswa kwehupfu hweroller mill. Amai Mutsvangwa vakatiwo makoponi aya achange oshandiswa kunyika mumazuva mashoma anotevera. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vari kushanya kuPakistan nhasi vadzokorora zvakasimba kupikisa kwavo mashoko emutungamiri weAmerica vaDonald Trump ekuda kuisa runyararo mudunhu reMiddle East. Vari kuratidzira muMalawi vavharisa mahofisi ekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi yematunhu gumi emunyika mukenderera kwavo mberi vachiedza kumanikidza makomishina ose kusiya basa. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization nhasi raudza Voice of America kuti North Korea inokwanisa kuongorora chirwere checoronavirus, asi haisati yazivisa kana paine atabatwa nechirwere ichi, kunyange hazvo pasi rose riine kutyira kuti Pyongyang haina kugadzirira zvakakwana kana chirwere ichi chakapinda munyika iyi. Dare redzimosva rawana nhasi mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJob Scholar vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekuda kupidigura hurumende. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro mumasvingo vagarai nesu mawadze vachipo mutongo wavo vati vasikala havana kupara mhosva pavakati vaida kubvisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachigaro gore ra2023 risati rasvika nekuti pane nzira dziripo pamutemo dzinobvumira kudaro. Vamawadze vatenda zvakare chikumbiro chakaitwa nemagweta avasikala chekuti varase nyaya iyi, asi nekuda kwekuti vasikala vakanga vakapika mudare kuti havana mhosva vazopa mutongo wekuti havanawo mhosva yavakapara. Apo vamawadze vanga vari pakati pekutura mutongo wavo, mapurisa anodzivira mhirizhonga anga achinetsana nevatsigiri vemdc vanga vari panze pedare iri. Mapurisa aya akanda zvombo zveutsi senzira yekuparadza vanhu vanga vakaungana muyadhi yedare redzimosa. Zvombo zveutsi izvi zvaputika ndokupinda mudare mange makazara vanhu, izvo zvapa kuti vanhu vakachidzwe pamwe nekubuda misodzi. Vamawadze vabva vaudza dare kuti vava kumbomira sezvo mudare makanga mazara chiutsi. Daro rose kusanganisira mutongi, magweta, vatori venhu nevanhu vakanga vauya kuzounzwa mutongo uyu vabuda panzo vachikachidzwa. Vamawadze vazoendera mberi nekupa mutongo wavo mushure mekunge hutsi hwapera mudare iri. Rimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu vati ichokwadi kuti nyaya iyi yaraswa uye vasikala vawanikwa vasina mhosva.
Taisa kumberi kwedare changa chiri chekuti mhosva iri kupomerwa vasikala iraswe nekuda kwekuti zvavari kunzi vakaita hazvisi kutaridza pamutemo kuti imhosva yakaparwa. Saka chikumbiro ichocho chatambirwa. Asi chimwe chazoitika ndechekuti patakaisa chikumbiro ichocho vasikala vakanga vanzi vapindure kuti vari kubva mhosva here kana kuti vari kuiramba. Vasikala vakati mhosva vaiiramba. sezvo mosva vakanga vairamba dare ranga china kubvaratura mutongo wekuti zvochifamba sei semunhu akanga aramba mosva saka dare rabvaratudzisa mutongo wekuti vasikala vabatwa vasina mosva saka vasunungurwa kubva kumatanda nyaya yatopera kuchina chaitika mberi.
Vasikala vakasungwa gore rapera vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Dai vasikava vawanikwa nemhosva vaigona kutongerwa kugara mujeri kweupenyu hwese. Iyi nyaya iyi yanga iri yekutanga yakadai kunzwikwa mudare reMasvingo. Mune imwewo nyaya huru yaitika Masvingo, zviuru nezviuru zvenhengo dzeMDC zvaungana muguta iri zvichirangarira mutungamiri wekutanga webato ravo Mushakabvu Morgan Tsvangirai avakashayika makore maviri apfuura. Vachitaura pachiitiko iyi vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakasiya varayirwa rudo tariro nekuzvipira navatsvangirai ndosika vauya kuzoita mhemberero dzavo kumasvingo vachiratidza rudo kuna vasikala pakuturwa kwemutongo wavo nhasi.
Chokutanga rudo, chechipiri tariro, chechitatu kuzvipira sacrifice, zvinhu zvitatu love, hope and sacrifice ndoupenyu hwaMorgan Tsvangirai. That's why I'm showing our own way. I never said that I wonder. She got on that you know she doesn't know the right, but she got on our small car. She got on, she never found that she never found that is the victory of the people of Zimbabwe.
Vachitaurawo pamhemberero dzimwe chete idzo munyori munyaya dzemutemo muMDC vainnocent Gonese vatiwo nyaya yavasikala yapera zvachose.
Zvaitika nhasi ndezvekuti ichi chabva charaswa zvachose, chabva zvachose, chero chipoko chacho hachabvi chakamuka zvakare ndokupera kwazvo. Hakuna vakanzi vadaidzwa pamusoro peunyanzvi Magweta angachipirira baba Saro uyo wasikala ngativarovere maoko.
Vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakaita chosungo chekuratidza rutsigiro kunhengo dzavo dzose dziri kusungwa kumatare edzimhosva ayo avati vachazadza nyika yose. Vatsvangirai vakashayika kuSouth Africa maviri apfuura mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Veruzhinji munyika pamwe nebato reMDC vanoti vaimbove mutungamiri webato iri Mushakabvu Morgan Tsvangirai vakaita basa guru pakutanga hondo yekusunungura Zimbabwe. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vaive mutauri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyuka vaudza Studio 7 kuti kuenda kwavatsvangirai kwakasiya vende mubato reMDC. Vati vatsvangirai munhu ainge akashinga uye aida kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka.
Vatsvangirai vakaenda vasati vasvika pavaida kuti vatisvitse, asi tinotaurira mudhara wedu kwaariko kwokuti hondo iyi tichaipedza ende taapadhuze nekuipedza. Vakatisiya tiri pane chimwe chikero, asi tamuvha taenda pane imwe next level. Pane pavakatisiya tiri musanganisa kaaiwa tiri munzira, tiri munzira.
Vatamborinyuka vati chikuru chakaitwa navatsvangirai kumba hurumende yemubatanidzwa iyo yakaunza rugare kuruzhinji rweZimbabwe.
Mudhara Tsvangirai, nyangoti kumikidzo kwaari yakaitwa kudhara nevana veZimbabwe. Ukanzwa korasi chiri kuimbwa nanhasi nevana veZimbabwe kunyanyanyanya nekunetseka kuri kuita vanhu munyika, matambudzikiro ari kuita vanhu munyika, kudhura kuri kuita zvinhu, kunetsa kuri kuita muzvipatara, macivil servants vashanda havana mari, zvitoro izvi zvangozara, hakuna hupfu, vanhu vari kushupika. Asi munhu wese ari kurangarira kambo kaimbwa munguva yemuhurumende yemubatanidzwa kanonzi dhora for two yakauya naTsvangirai. Kambo ikako kanotokutaurira oga kuti isusukidzo nemisikidzo iri kuitwa nenyika kunyaya yatingati legacy yakasiyiwa naTsvangirai, dhora for two yakauya naTsvangirai.
Vatamborinyuka vati kunyange hazvo vatsvangirai vakashaya, mutungamiriri aripo webato reMDC vanoson chamisa munhu ane ruoko rwavatsvangirai uye ari kufambisa basa sebasa.
Tese tinongofunga zvedu chipwe chitedza chedu chatangatanga nacho, asi iwo unotozviona uga kuti musangano waenda pane chimwe chikero. Ndokuna kuda kuti ndikutsanangurire kuti sei ndiri kuti musangano waenda pane chimwe chikero. Vatsvangirai vakanga vari muvandu wemusangano atinoti founding president. Vachamisa vamuvandudzo wemusangano atinoti transformative leader. Mabasa evaviri iwaya akasiyana, asi kuti uone kuti musangano waenda panext level unogona kuenda pamavhoti, iwo mavhoti pachezvavo. Vatsvangirai muna 2008 vakaita mavhoti anenge 1.2 million. Muna 2018 wakata mavoti anenge koma 1,2 million. Vachamisa muna 2018 mavoti wayo akatorwa nezeka akabirwa iwayo vakaita 2.1 million. Saka unobvaona taenda pane chimwe chikero. Kurova kuti vachamisa vakaita almost double mavoti aitwa naTsvangirai. Ndovano kutaurira vega kuti tasvika pane chimwe chikero.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vauza Studio 7 kuti kunyange hazvo vatsvangirai vakaenda vanofara kuti bato rakasara riri maoko akanaka. Vati vachamisa munhu akakura ari mubato uye vari kutungamira bato iri zvinofadza.
Vachamisa vazani chekuti vachamisa muduku pamakore asi havasi muduku papfungwa, havasi muduku pamusangano. MDC ichifomewa pese paitsika vatsvangirai vachamisa vaidzika ipapo nokuti ndovanga vari mutungamiri weyouth. Youth League yeMDC yanga iri very vibrant. Vasingaiti kana zvemota vakatozopinda muparliament 3 years after MDC yafomewa. Vachitungamira youth vachiogaradza musangano vatsvangirai kusvika pese. Ndosaka muchiona pakaitika nyaya dzekuti achatora Zimba kuna vatsvangirai ndiani. Kwetiri zvaiva pachena kuti once mangoitai popular election vanhu MDC vanobva vari musangano wavo kabva kupi.
Asi vamwe vakaita sevapiwe mwoyo vanoti bato rakasika gwara rakasiiwa navatsvangirai. Vaudza Studio 7 kuti bato rabvanganyuka uye zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mubato.
Dhara ndianga anetarisiro yanga itori hupu yedu kune vanhu vatakatarisana navo dhari pakaipa. Leader tinaye but vanhu vatakatarisana navo vaitoda iye yega mudhara mbune.
Asi varohanya vati hapana musha usina makonzo kana mapfiwa anogumana uye kupokana kuri kuitika muMDC kwakanakira bato iri.
Vachamisa vakaryiwa navamonzora pamaelection aisa akaitika muna 2014. Bado vachamisa nenyaya yedisipline nokuzovati musangano unobva nokupi. Vakatiza musangano makamonzo vachamisa chichema asi ke zvinochamisa ndiani. Ndochidzidzo chinofanira kuva nevanhu vemDC vari kuti kwai vadzingirirwa. Varyiwa pamaelection kwatiwa kuti vadzingirirwa. Chamisa akatiza hana kutiza akaramba ari pakanzi sekretari for police. Akazosvika akanzi deputy president navatsvangirai vaona kuti uyu munhu ane gwara rechi remusangano hatizi hapomoki mwana womusangano.
Hatina kukwanisa kutaura nemhuri yavatsvangirai kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vatsvangirai vakaumba bato reMDC muna 1999 vakakunda bato reZANU-PF muna 2008 kunyange hazvo vasina kuzokwanisa kutonga Zimbabwe. Pakazoitwa hurumende yemubatanidzwa apo vakazoitwa mutungamiriri wehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiine gango. Tanga tiri kutarisa zvinoreva zuva reValentines tichirangarira zvakare muchakabvu vaMorgan Tsvangirai vaimbova mutungamiri weMDC. Tanga tiri kutarisa zvakare zvanga zviri kutaurwa nevazhinji pamusoro pekuwanikwa kwavajob seekers veMDC vasina mhosva yavanga vari chipomerwa yekuda kupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa.
Chipere ndimwa hari mukubapa ndatova gango apa ndinoona kuti vane nyaya yekuti natinorangarira muchakabvu vaMorgan Tsvangirai ndiwo mutsi wavakatisiya zvavakanhasi. Saka tinovasuwa zvikuru tobva ipapo ende ndozotaura nenyaya yajob sikala yekuonekwa samhosva dzavakanhasi. Tinoti aiwa tagara takazviziva kuti havana mhosva yavainayo nekuti kuti vamunangagwe vabva pachikanga handifunga kuti ingave iri mhosva iyoyo. Saka no tinongozvitenda zvaitwa nematare nhasi kuti vaisa zvido zvidu zvipamoyo zvedu zvazabviswa. Ndinotofamba kutenderera kutsvaka mutaundi yese zvozvo handina pandikuona pane service station ine mafuta ekufambisa
yasera.
Ehe, taurai tinzwi.
Ndoda zvangu kungotanga ndataura pamusoro pekutenderera zuva ranhasi. Kana neni ndandifara zvangu ndiri kuno kwandiri kuCape Town ndanzwa kufara chaizvo ndichitenderera zvangu ndichinzwa kubatikana neshuviro dzaive navatsvangirai pari zvinhu asadza zvadzikiswa asi ndiotenda kuti bato reMDC riri kuramba rikirwa rumire kuti tiwane kuzvitonga kuzere kwete kwatiri kuona kuri kuitika. Ndisida zvangu kutaura pazuva revhale kudai nhasi zviri na ane ndaferwa zvangiri of
zvii zvamaitira vadikani venyu
nhasi ndavabikira zvinonaka ndanotenga choki yamusunzwa vari kutopfeka vari kufara chaizvo
aiwa ngavauye panhare vachitaurire vega
regai ndivape kuti
ngavauye tinzwi
hello
hallo makadiko
tinofara here
aiwa tinofara chaizvo tiri pano pastudio 7 taida kunzwakuti maitirwe iko pavalentine apa
tinotenda vateereri anokuoneka indini wenyu jonga kanga kandemiri ndiri muwashington dc ndekusiyai mina chris gande
sokuizika tisendava ku voa